Mukadzi uya zvino washaiwa zano rokuita, zvino wakututa nhumbi dzake oinda, haachine ugaro, vamwene havamudi. Kukuku warongedza, kukuku warongedza, kukuku warongedza, kukuku chirongedza, kukuku warongedza, kukuku warongedza, ndozvamaka muchinditorera kumusha kwangu muchindionesa nhamo yakadai. Asi rusero rwamai angu handisi. Kana swandai ndakabva nayo kumusha kwangu handimbosii. Tora hako zve. Ndofungana wabva ndoshaya umwe mukadzi. Unga wakadyisiwa mwoyo wangu naiwo mai vako. Kukuku warongedza, kukuku chirongedza, kukuku warongedza. Chinyarara, ndinofunga kuti nhamo yaunondionesa iyo ndingadini. Ndinofunga dai ndaiziva ndaiuya kuno. Kukuku warongedza, kukuku chirongedza. Kukuku chirongedza baba rombe. Handisi musika yangu, handimbosi. Kukuku warongedza, kukuku warongedza, kukuku chirongedza, Regainde, regainde, unofunga kuti ndo zvakaita vakadzeresa ivavo. Imi mai muchakara kundinyengera veimi. Kukuku warongedza, kukuku warongedza, kukuku chirongedza, kukuku warongedza, kukuku chirongedza,